zvinodai muschool zvedare sis vana vasamanikidzwe kuenda kumarali school property satorwi ichishandiswa for private political interest mabhazi ezvikoro asatorwa achitakura vanhu kuti vaende pamusangano wepolitical party vadzidzisi vasarudze nguva yekudzidzisa vachimanikidzwa kuti vaparticipate mumapolitical process kuti learning time isabiwe vanhu vachiakomodeta marari sezvo karenda yedu yagara yakaafektiwa.
Izvi zvakonzerwa nei?
Izvi zviri kukonzerwa nehunhobu hwatirikuona huriramba huchiitika musi wa15 June mumasvingo province. Magames evana akasuspendwa vanhu vachiti vanoda kuakomodeta rali yapurezident. Zvakonzerwa nezvakaitika kugweru kupakuwa yakaitwa yupinda kuzirali napurezident munangagwa. Zvakonzerwa nezvakaitwa kwamutoko vatakawana vamunanga vachiunganidzwa vana vechikoro zvakare. Zvinove zvinhu zviri against marecommendations akaburitswa nezimbabwe human rights commission.
Pari zvino mapato anoita izvi akaita sapi?
Izvezvi taunyanya kubata vapato vezamtf ndovari kunyanya zviita zvakanyanyisa.
Inyaya yei yamoda kuenda nayo kumatare edzimhosva?
Kuenda kumatare edzimhosva tichikumbira interdict, tichikumbira kuti matare edzimhosva arambidze mapolitical parties kuti asashandise property yezvikoro kupesiwa maindresi avo. Chechipiri tichikumbira matare kuti arambidze kushandiswa kwevana kuenda kumarali kana vachinge vasina kupiwa mvumo nevamagardens kazi nevana nevabereki vevana ava. Chechitatu kuti tirambidze maprivate political interest asadisturbe the learning calendar yevana kuti kudzidza kwevana kusamiswe kuakomodeta zvemapato zvinenge zvichiitwa nenguva dzipi zvadzo. Chechina tichida kurambidzawo zvakare kuti dare rirambidze kumbotyidzwa kwevadzidzisi kuti vaende vachinoparticipata mumapolitical processes aya. Saka ndo zvatiri kuendera kudare izvizvo ndetinofa tiri kuenge tichienda tichimirirwa negweta redu.